rudzi rusina zvarwo nesuti nepatinogona nepatinogonewawo pachokwadi tiri vanhu vanoshanda nesimba sihlobo zvame dai tachikurira kumbimbi ndoga kana mwari rwuri rudo zvinoreva mwari runyararo masikulu menu kutula ndangomina mato nezviroto kuti zvibatike zvizadzisike zvinotode runyararo ona mwari ona Ona mwari ona usifunu kutule Ona tana mata
Serenity Ishe tino kumbira runyaro kana peace Upenyu makandipa ndotenda ishe it's a gift Ndikahara mangwa nandomu kaini ndiripi Dino da brighter future from my mama wife and them kids No calamity Upenyu wakana kandota yaka wanda misi All of the pretty pretty faster life and all of them things Saka hunai Ishe hunai Chimbo patika ipanguva ino timbo konai Pangumuka patika isi isi topo nai Na 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 Saka hunai Ishe hunai Chimbo patika ipanguva ino timbo konai Pangumuka patika pano isu topo nai
Wana mari ona
Ona
mari ona
Yeah,